Masikata kanaka vatereri, tinosangana zvakare masikata nhasi uri musi wechitatu zvita 27, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Vechidiki vekwaGutu vanoti vaneta nenhamo ndosaka vari kunyoresa kuvhota kuti vashandure zvinhu musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti gwaro rekuzvibata kana kuti code of conduct rinonzi rakanyorwa pasi nezano PF, MDCT neMDC kuti rishandiswe musarudzo dzegore rinouya harina zvarinobatsira kana vanochengetedza mutemo vakasaita basa ravo. Aiwe mutambi wenhabvu akaita mukurumbira madhindandlovu angangodzoka kumusha kuHighlanders semurayiridzi mutsva wechikwata ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti gwaro rekuzvibata kana kuti code of conduct rinonzi rakanyorwa nezano PF, MDCT neMDC kuti rishandiswe musarudzo dzegore rinouya harina zvarinobatsira kana vanochengetedza mutemo vakaisaita basa ravo. Dr. Pedzisai Ruhanya, vanove mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute, vanoti chakakosha ndechekuti mapurisa, mauto pamwe nevasori varemekedze bumbiro remutemo wenyika kwete kutarisa kuti munhu abuda mumbamani. Vamiriri vemapato matatu aya ayo ane umiriri mudare reparamende anonzi vakapedza kunyora gwaro richatungamira sarudzo gore rinouya, iro mapato aya anoti richabatsira mukumisa mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nemashoko eruvengo. Zvinonzi gwaro iri ramirira kutambirwa nemapato matatu aya mushure emozvo rozoendeswa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti kuZEC. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Kana iri nyaya yekuchengetedza runyararo nokukambena zviri pamutemo, haisi nyaya yatinganyanya kupa kumakombita pati pati. Inyaya yatinopa kune vanochengetedza runyararo, mapurisa, vasori nevamwe mabazi ehurumende anoita kuti munhu vamire norunyararo. Saka chinhu chikuru chinofanira kuitwa ndechekuti mapurisa edu nemalaw enforcement agents edu asava nedivi raakarerekera, vatarisire zvinotaurwa nemitemo yeZimbabwe Defence Act kana kuri kumasoja kana kuri kumapurisa, the Police Services Act. Zvinotaura kuti ivo vanofanira kuona kuti vanochengetedza runyararo, vasina dii ravakarerekera, vasina basa ravakarerekera, vachingotora mutemo sezvavari. Saka chatinoda equal flow kuti itevedzerwe munyika, nokuti kana pasina izvizvo mapoliticians anokwanisa kundogara vonyorerana zvozvavanonyorerana, asi kana mapazi anotarisa nezvekuchengetedzwa kworunyararo munyika asingateedzeri equal flow, hazvina zvazvinobatsira.
Saka kuti mutemo iwoyu wemunyika unge uchiteedzerwa, zvii zvinofanira kuitwa? Mapato anofanira kugara pasi nevanochengetedza mutemo here kana kuti vanodii, Dr. Rwanyi?
Vanochengetedza mutemo vanofanira kuita basa ravo sezviri pamutemo. Kana vasingadi kuita basa ravo vanofanira kusiya. Vanofanira kutoonekwa kuti kana ari mapurisa anoita basa ravo sekutarwa kwazvinoitwa pamutemo. Kana vasingakwanisi, chingatoita kuti mapato ezvematongerwo enyika aiti ndokugara pasi, kuti kana mapurisa angakwanisi kuteedzera bato kuteedzera zvisungo zviri pamutemo zvekutora tibasa ravo, vasingakwanisi kuita izvozvo vanosiya. MuZimbabwe mune vanhu vari unemployed vakawanda vanokwanisa kuita mapurisa kana vanokwanisa kuita masoja vachiteedzera mitemo yeZimbabwe Defence Act, mitemo yepolisi Service Act. Saka vasingadi basa rokuita basa ravo vanofanira kusiya. Kuiswa vanhu vari professional, vanhu vari non-partisan zvinotaurwa pamutemo.
Asika vatinoona vanonyanyopinda mumhirizhonga vanhu vanenge vari venhengo dzemapato ezvematongerwo enyika.
Vanosungwa munhu zano kana kuti munhu ndiwe MDC kana kuti munhu ndiwe MCA vava kana kuti ari kushanda aita basa rake zviri pamutemo here. Saka mhosva huru iri kumapurisa nevanhu vanoita zvematongerero nevanhu vanoita zvokuchengetedza munyararo. Zvemapolisieni zvatina basa nazvo, kana anenge achitobva kutedzera mutemo anenge achirova vanhu achichakotodzwa ava angosungwa kana sungwa akaiswa pamatarote mhosva. Zvinopa chitambe kune vamwe vese vari kunze kuti vazive kuti kana ukasatedzera zvipamutemo ukasaita zvipamutemo mapurisa anosunga. Dambudziko redu riri kumapurisa nevanhu vesecurity service act vanoita zvinhu zvezanhu vanoshandiswa nevanhu vanotungamira nyika kuti vaite zvisiri pamutemo. So kana munhu akasungwa, munhu akaindwa kumatare, munhu akadhiteniwa nokuda kwokutira kodzero dzevanhu kana kusaitedzera zvipamutemo, zvinopa chitambe kumunhu wese aripo zvake munyika kuti azive kuti kana kupara mhosva hakubhadhari.
Asi tombotiwo iro gwaro irori rabudirira ratambirwa nemapato ezvematongerwo enyika, tingaona here richitambirwawo nesangano rinotungamira sarudzo reZimbabwe Electoral Commission?
Zimbabwe Electoral Commission haingarambi zvebato rinozvinhu zvakaita sezvizvo. Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kuteedzera. Asi Zimbabwe Electoral Commission neiwawo mapato ese nese vanofanira kushanda pasi pomutemo. This country must be a country of laws. It must be a government of laws, not a government of human beings, not a government of political parties. It must be a government of laws. Kana isiri government of laws, hakuna kwati kusvika vanokwanisa kundosangana nezvega vakanosangana kupi. Asi kana mapurisa asati asikwanisa kumira pachokwadi ari independent asina divi raakarerekera achitedzera mutemo sezvauri, hapana kwatinoenda. Zvese zvinenge tiita zvokutamba.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano raona chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vari parunare neStudio 7. Vechidiki vekwagutu vanoti vaneta nenhamo izvo zvaita kuti vanyorese nekuvhota neuwandu hwavo kuti vashandure zvinhu musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nemararamiro avo uye ndosaka vari kunyoresa kuvhota. Vechidiki ava vanoti kunyange hazvo vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemauto, havaoni shanduko iripo uye ndosaka vari kuda kuti vavhote kuti vasarudze vatungamiri vatsva vanobvawo kune rimwe bato risiri kutonga pari zvino. Mumwe wevechidiki ava ndiva Stanley zvenyika vemuward 8 kuGutu North Constituency. Vazvenyika vanoti havasi kufara nehurumende nokudaro vari kuda kuichinja gore rinouya.
Zvinhu zvakatiomera nenyaya yehurumende iripo iyi, haisi kuitiitira zvinhu kwazvo. Hakuna mabasa, hakuna mari. Saka tafunga kuti kana tikava nevhota tikaita chenji ingawana mabasa kana mari.
VaInnocent Ngirazi vemuward 34 muGutu Central Constituency vaudza Studio 7 kuti vave kuda kuvhotera hurumende itsva ichaita zvido zvavo.
Akawanda ari kuenda kunorejista kuvhota, kusanganisira neni ndakaa ndisingasitombovhotiwo, kureva kuti iko zvino izvi semayuthi muno muGutu Central. Tiri kuenda takawanda tinorejista kuvhota. Chetinoendera, tinoendera kuti hurumende imbochinja ishanduke. Tinoda mabasa, tinongova tigere. Saka tichienda takawanda kunorejista kuvhota.
Vanoti shuro yavo ndeyekuti hurumende yavachasarudza gore rinouya ichaita kuti mabasa avepo kune veruzhinji kusanganisira vechidiki. Kanzura weward 27 zvakare vari nhengu yebato rinopikisa reMDCT Alderman Jeffrey Stangemare vaudza Studio 7 kuti vari kufara neuwandu hwevari kunyoresa kuvhota munzvimbo mavo zvikuru sei vechidiki. Vanoti zvinofadza kuti vechidiki vave kuona kuti iyi ndiyo chete nzira ichaita kuti vasarudze vatungamiri vavanoda uye vanoita zvavo.
Ii matambudziko. Kuti kune vana vati vane ma 37 years vasina mbosevenza. Saka vanotanga kugara navo mamisha muno vachingoteka ndari. Saka yakutovaudza kuti kana mukasa register kuti muvote, hapana chandugu. Munongoramba muchingova kuchembera muri muno. Isi takatombosevenza 39. Saka vamwe vakuzi
mumwe wevechidiki uye vachigara pamupanda wana vaWycliffe Matindike vaudza Studio 7 kuti hapana shanduko munyika uye vatomirira sarudzo dzegore rinouya kuti vashandure hurumende.
Kwagutu vakanyarisa kuvhota vakawanda. Shungu dzavainadzo inyaya yekuti dino kwaitawo government inochinja kubva kumaoko kwairi ZANU-PF aya. Hurumende yava kune rumwe ruoko kuti vawane mabasa. Vamwe vanotarisiro yavo yavanga ainayo nguva zhinji kuti dzine vanga vabvisa mugave pachigaro. Asi sezvinhu zvakaitika futi iyo vari kuti rwendo huno hapana chakachinja kubva kwakati vamugave pachigaro. Zvakafanana nekuti munhu akapinda muna mukumba yeyero akadziburuka eminde muna mukumba yeredi bati kambani ndo imwe chete.
VaMatindike vaudza Studio 7 kuti pave nenguva hurumende yeZANU-PF ichimisa vanhu zvaisingaite uye vanoona sekuti nguva yakwana yekuti hurumende iyi imbozorora ipowo vamwe mukana. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura gore rinouya. Umbowo huri kubva kuZimbabwe Electoral Commission hunoratidza kuti vanhu vakawanda zvikuru sei vechidiki vari kunyoresa kuvhota kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 kwa Gutu, ndini Godwin Manguja.
Mumiriri weNorthland mudare reparamende Vatemba Muliswa vanoti vanofara neutungamiri hwava Emmerson Mnangagwa muhurumende itsva. VaMuliswa avakadzingwa mubato reZANU-PF makore matatu apfuura vanoti vakamirira chaizvo zuva richanzi vakadzingwa mumusangano weZANU-PF vanokwanisa kudzoka, inove shuviro yavo iri yekuti vanoda kushanda navamunangagwa nehurumende yavo. Vachitaura maererano nehurumende yakasarudzwa navamunangagwa, VaMuliswa vanoti hazvaigona kuti mutungamiri wenyika asvike nekushandura zvinhu zvakawanda asi kuti vapiwe nguva yekuti vazviratidze kuti vakamira papi mashandiro avo kugadzirisa nyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 navamuliswa.
Aiwa, Zimbabwe yadzokera munzira, yadzokera munzira chaye chaye nekuti yanga yamburaswa na former president Baba Mugabe. Aiwa, ya munzira yakufamba zvakanaka. Ndiyo Christmas box hombe yakatiwa mhuri yese yeZimbabwe. Ende vane zvakawanda futi zvavari kuitawo zvinoita kuti nyika iende mberi nyaya yekutsarudza cabinet nyowani. Nekuti mutemo dzokere pauri zvangofanga nekutanga tisina mutemo varungu yanoti rule of law pampasina. Saka chekutanga kugadzira e-discipline munyika kwangoita maholo dzakawandisa.
VaMuliswa, imimiwo makambenge muri muZANU-PF, tiri kukuonai muchidzoka here kuZANU-PF?
Chekutanga ina handidi kunyepera vanhu, ndakadzingwa muZANU-PF, handina kubuda muZANU-PF, ndakadzingwa muZANU-PF naimira nechokwadi. Saka mukaona zvaitika zvacho manga mane huori musangano, huori iwowo waisada munhu anotaura chokwadi. Ndaimira nechokwadi chero ndiri muZANU-PF, ndaiti kuvaka musha wako kuda kutaura chokwadi iri mumusha imomo. Nekuti mukasada kutaura chokwadi, kutaura nachokwadi muri mumusha imomo zvinonetsa, nekuti vanhu vekunze vachataura zviri kuitika mukati. Saka inini vamunangagwa varipo munhu wandagara ndichifarira hangu. Vamunangagwa munhu wandinofunga kuti vanounza discipline munyika munomu, vanounza order munyika munomu, nekuti zvavakataura musoja. Saka nyika zvanga yamira ndoda musoja anotoisa discipline kuti zvinhu zvifambe chaizvo chaizvo. Vadaro vakaitawo Congress neCentral Committee akati vanhu vese vakadzingwa ngavadzoke. Saka indiri kumirirawo kutambira tsamba kubva kwavari vachitaura kuti musi wakati newakati Congress neCentral Committee yakagara ichiti vana muiswa dzokai. Ndakuonawo vamutasa achidzoka, urugare gumba achidzokawo, Jablanis Banda achidzokawo, chero mai mudhuri wacho achinyororwa nanabasikiti nanareokakonde namushore.
VaMuliswa, ndikubatei muromo tiri ipapo. Saka muchidimbu tiri kuti here VaMuliswa zvinhu kunaka kwazvo vakazvipira kudzokera kumusangano weZANU-PF?
Inini ndiri munhu nyika yende mberi. kuti ndiri kupi hazvina basa iye zvezvo opposition hapana zvairi kuita kasi iye zvezvo ndiri mumiriri vanhu vagari vemunoton se independent ndakamira pamberi pavo ndiri independent saka kusvika 2018 ndinoramba ndinawo se independent nekudei ndaida kudzokera kumusangano ndaigona kunyora tsamba yezvinezvi kana kubvuma kuti ndaenda handigoni kudaro nekuti ndinenge ndakanganisa vanhu vakandivhotera se independent kasi 2018 ndikatambira tsamba inobva kumusangano ndofunga ndinoenda nemusangano nekuti ndiwo nekuva mutirangagwa ndinovarumbidza chaizvo ndoda kushandawo nawo
ndokumbira kutarisa kuti iyi kabhineti yakagadzwa navamunangagwa makaitambirawo zvakadii
aiwa vamupresidendi vakakontinua neamwe mabasa akaisiwa napresidendi nekuti kana wapindawo futi mukambani haudi kuchinja zvese kwasara 8 months or so maelections asati aitwa nguva iyoyo yasara hazvidi chichinje zvakawanda asi zviripo ndezvekuti kochi ndiye aanga asipo baba Mugabe vanga vakutadzwa kocha timu yebhora saka paana new coach
avanga vari mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vachitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamwe vagari vekumhangura vanotarisira kuti mugodhi uri munzvimbo iyi uchavhurwa kuti vawane mabasa sezvo vasina kufadzwa nekisimusi yegore rino nekushayikwa kwemari. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki vatichawana mutukura vanogara mumhangura vanoti zuva rekisimusi rinotarisirwa kuti vanhu vafare asi vakatadza kufadza mhuri yavo. Vamutukura vanoti vanotarisira kuti hurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa ichavhurisa migodhi yakavharwa nguva yaitonga vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kwekuti wawanidzwa kana mabasa kana tichii kuitirawo kuti muno mhangurawo tiwanewo zvokuita nekuti hatina kwatinowanisa kuwana mari yekutenga kana zvatinoida kutenga even zvatexmas yacho.
VaBen Mbizo avo vakatamba kisimusi vari pamba sezvo vainge vasina mari nekuti vakatadza kutora mari yavo mubhangi vanotarisira kuti gore rinouya kuchange kuine mabasa.
Ndiri kuti ini Krismasi yegore rineri yanga yakati omei. Chikonzero ndichidaro ndechekuti mari chaidzo chaidzo taitadza kuzvitora mumabhangi. Saka taishuvirawo kuti tichaitira mhuri dzedu takatadza kuzviita. Zvekuti kana nevana vachawo kana mufaro chaiwo havana. Saka takatarisirawo kuti dai gore riri riri kuuya iriri zvinhu zvanga zvati sandukei. Tawana mari dzedu mumabhangi, hurumende yacho yatigonawo kuti iwanisawo vana vadiki ava mabasa.
VaOliver Misi vanoti kunyange vachitarisira kushanduka kwezvinhu munyika vanodzwa moyo nekusachinja kwehurumende.
Vati vanhu vakabvisa isi takatarisira vanhu vakapfeka makatotiti dehwere ehwai vanhu vamwe chete ivavo tachitotarisira dai hurumende yacho yabviswa zvachose. That are the new change.
Vamisi vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika kunobvisa tarisiro yeshanduko munyika.
Maelection ngaite free and fair. Pakangoitika zvinhu zvakanaka chete maelection ngazvinhu zvikufamba zvakanaka. Hurumende ngaikwanise kuchinja kana yajiwa ngaichinjiwe ngaibvume kubuda pachigaro. Asi nekuda kwekuti masoja nyika yese yangonzi masoja hamenotishapaita seiguri ramangwana totoshinga sevanhu vechirume.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti hapana chakanakidza pakisimusi sezvo vainge vasina mari zvekuti vakamanikidzwa kutomboenda kumunda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini apa Chigoriwa.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuLibya. Muno averengerwa neni tanonoka Wande. Vanhu vazhinji vari kutiza hurombo nekurwisana munyika dzavo muAfrica vachiedza kuenda kuEurope kunotsvaka mabasa, upenyu huri nani kana hupoteri. Nzira inoshandiswa nevazhinji kuenda kuEurope inopfuura nomuLibya kumaodzanyemba kweAfrica, asi nzira iyi inopa mukana kuzvikwata zvemakororo zvinorwisa vanhu ava. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti makororo aya ane mwoyo wakaipisisa uye vanobata vanhu chibharo nekuvatapa vachidimbura mitezo yemiviri yavo vachiitengesa. Kutambudzika kwevanhu ava kwakashungurudza pasi rose mushure mekunge nepfenyuro yeCNN yabudisa pachena kutapwa nokutengeswa kwevanhu munzvimbo dzakawanda muLibya. Sezvo vaipinda muLibya vasina mapepa ekufambisa, vanhu ava vaitapwa vachitengeswa nemazana maviri emadhora. Vamwe vaitengeswa kuti vaite zvepabonde. Hurumende yomuLibya yeNational Accord yakaita ongororo yezvekutengeswa kwevanhu ikavimbisa kusunga vaiita izvi. America inokurudzira zviri kuitwa nehurumende yeLibya uye inotora hurumende yeLibya sasahwira mukurwisana nokutengeswa kwevanhu. America icharamba ichibatsira zvirongwa zvinobatsira vapoteri vari kutama neavo vakavharirwa muLibya. America inorwisa kuti imise kutengeswa kwevanhu nekusunga vanoita izvi, kuchengetedza vanhu uye nekuvadzivirira. America iri kushandisa mari yokuongorora kuti kurwisana munyika kunokonzera here kuti vanhu vasvike pakushungurudzwa zvakadai uye kuti zvingamiswa sei. America inoda kudzivirira vanhu nekukurumidza uye kuona avo vanenge vari munjodzi yokuitwa zvakadai uye kuvabatsira nokusunga vanoita izvi. Vanomirira America kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti America inoda kupedza zvese izvi nokubatsira vari kushungurudzwa nenzira iyi. America inodawo kutenderana nedzimwe nyika kuti vanoita izvi vanofanira kusungwa uye kutenderana kuti vanhu vari kushungurudzwa ava vasasungwa. Amai Haley vanoti America icharamba ichishanda neUnited Nations nedzimwe hurumende kumisa izvi zvese. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Aive mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Madinda Ndlovu angangodzoka kumusha semurayiridzi mutsva wechikwata cheHighlanders. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Mashoko ari kutenderera zvakasimba anoti Highlanders yangomirira mazuva mashoma shoma kuti idome Madinda Ndlovu semurayiridzi wayo mutsva achitsiva Ero Agbai uyo anga achirayiridza chikwata ichi kwemakore maviri apfuura. Izvi hazvisi kunyanya kushamisa sezvo mazuva ano Madinda uyo anga achishanda kuBotswana ari kuonekwa achifambidzana navamode mungwenya avo vakafanobata chigaro chasachigaro weHighlanders. Highlanders haikwanise kudoma murayiridzi wayo mutsva sezvo panguva ino ine chibvumirano naAgbai kusvika musi wa 31 zvita 2017 apo chibvumirano chavo chemakore maviri chiri kusvika kumagumo. Vangwenya varamba kududza kuti murayiridzi wavo mutsva achave ani, asi vabuda pachena kuti vari kutsvaga murayiridzi akambotambira Highlanders anoziva nhoroondo yeBoso uyezve anoziva zvinodiwa neHighlanders izvo zviri kuisa Madinda pamufananidzo. Madinda uyo anobva mumhuri yenhabvu ine mukurumbira muZimbabwe ichisanganisira mushakabvu Adam naPeter akamburayiridza chikwata ichi muna 2002 asi akatadza kutora mukombe weLeague. Asi vateveri veBoso kusanganisira vaShepherd Saizi vanofunga kuti Madhinda ndiye anokwanisa kupedza dambudziko rakatarisana neHighlanders pari zvino. Asi vasaizi vanoti akasapiwa rutsigiro rwemari, Madhinda anokundikana sezvakangoitawo vamwe pamakore gumi apfuura.
The experience I know as a coach, I think inyaya yakanaka kuti ndiye kuita coach wa Highlanders. But ndinoona achata dambudziko neexecutive yake yakasabudisa mari kutsvaga maplayers. Panda problem ipapo. Dai vakabudisa mari vopa otenga maplayers ari kuda, Highlanders inoenda pamberi. Pasina izvozvo anofaila kuti Madhinda zvakaita Agbai.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vamaka B Makamure vanoti Madhinda anofarira kubika Highlanders itsva kwete kuvimba nevatambi vanobva kune zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league. Avo vamakamure vanoti vakwegura.
Ini ndikufana nazvo ngaapinde mozo wakatangira iye pati gachiugurumawo pano atsvaka pano vadiki asi echembere dzotamba bhora utsvaka pano vadiki vari kukura bike patsva Highlanders tozovaziva tichivaona.
Vasaizi vanoti vatambi vakazara munhabvu yepasi pasi avo Madhinda anokwanisa kunoraura.
Vatambi variko ngaasanyekonesa nekutsvaka vari muPremier League chete. Ngaambe nokudivision 1 anoona kune maplayers atori beta kunda vari muPremier League. Vanototamba bhora rinotonakidza but havana zita havasi kuzikanwa. Ngaatore ivavo omoda vanhu ivavo anoita something navo.
Highlanders ine chishuo chekutora mukombe weleague uyo vakapedzisira kutora muna 2006 apo chikwata chine mukurumbira ichi chairairidzwa naMetembe Ndlovu. Mwaka wapera Highlanders yakapedza iri pachinhano chechitanhatu mapoints makumi maviri nemashanu pasi pechikwata chakatora mukombe cheFC Platinum. Totarisa mitambo yeEnglish Premiership yakatambwa nezuro. Liverpool 5, Swansea 0, Man U 2, Burnley 2, Bournemouth 3, West Ham 3, Huddersfield 1, Stoke 1, West Brom 0, Everton 0, Chelsea 2, Brighton 0, Tottenham 5, Southampton 2, Watford 2, Leicester 1. Nasi manheru kuri kusangana Newcastle neManchester City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Yes. Oh, 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 oh.
Na kokambo makamarada kubva kuna Suleiman Chimbetu ini jonga kande mirindoti aiwa kwa nasi kwa kwana tusangana maneru pa news za 7 ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.